very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 26th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we talk about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we're looking at the high prevalence of child marriages in Zimbabwe. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 011-202-619-2077, and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday, 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day.
Mm-hmm. And we are also on the internet. You can find us on the web on www.voazimbabwe.com kumbe njalo ku www.voazimbabweshona.com kumbe njalo ku www.voandebele.com.
Mukusonda kwakuita Marvelous, tiri kusangana nedambudziko huru revanasikana vari kurodzwa vasati vabva zera. Kana tichiti kubva zera, tiri kutaura vana vari pasi pemakore iwo 18 kana kuti gumi nemasere. Unoona kuti mumashonaland central dambudziko iri ndo marakanyanyisa zvikuru muZimbabwe yose, apo vana vari kurodzwa vachiri vana vadiki vakawanda zvekusvika zvaningati zvikamu zvishanu kubva muzana 60%. So idambudziko guru ratiri kusangana naro, and isu mukushanda kwatiri kuita tiri kuona kuti dambudziko iri riri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira izvo kurodzwa kwevana kuti vabereki vange vachiwana hupfumi nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika, uyezve nyaya yezvimwe zvitendero zvinokurudzira kuti vana vawanikwe vachirodzwa nekukasira, uyezve nyaya yekungoti vabereki vachine pfungwa yakare iya yokuti mwanasikana kuti anzi awana chaawana kana kuti yatingati achievement anofanira kunge aroorwa. Saka vari kukasira ivo kurodza vanasikana, zvinova zvinhu zviri kukanganisa upenyu nemararamiro uye kuisa vanasikana panjodzi nokuda kwekuti vaakuzosangana nematambudziko avanenge vasati vava redi kuti vange vachisangana nawo.
Zimbabwe is among the countries with the high prevalence of child marriage, as we see that statistically it is 30% of girls under the age of 18 in marriage, and which is against the Convention on the Rights of the Child. First is simply the issue of girls not having full access to education and dropping out of school, and therefore looking at child marriage as an option out of poverty. Secondly, is the whole issue of culture and traditions and the whole unacceptable situation that we still find people who abuse our girls running behind culture to justify the reasons why they are marrying our underage girls. It's also about faith communities. We still have some faith communities who still believe that it's okay to marry an underage child. And these are some of the issues that we really need to address. In terms of what happens to girls when they are married underage, first is about their health, their simple health and well-being. We've seen, and the statistics have shown, of the health risks associated with child marriage. When girls get married, they are at risk of acquiring sexually transmitted infections, including HIV. The second is maternal mortality. When girls get married, their bodies are not yet ready for them to be able to carry a child for 9 months pregnancy. And we find that there are so many pregnancy-related complications.
And today on the Women's Roundtable, if you're joining us, we are looking at the high prevalence of child marriages in the country and efforts being made to end the practice. What are your views on the issue?
And Marvelous, according to the United Nations Children's Fund, UNICEF, the State of the World's Children Report 2015, the prevalence of child marriages is so high in Zimbabwe, especially in Mashonaland Central, which leads with about 50%.
Yes, PJ, we just heard there from Glanis Changachirere, who actually works in Mashonaland East, and I think she'll be joining us on the program. But the report also says Mashonaland West follows closely with 42%, and Mashingo with 39%, followed by Mashonaland East with 36%, Midlands 31%, Manicaland 30%, Matabeleland North 27%, Harare 19%, Matabeleland South 18%. While Bulawayo, PJ, has the least prevalence with about 10%, which is encouraging.
Yes, the African Union Committee of Experts on the Rights and Welfare of Children is in the country right now as we speak to assist government and stakeholders to come up with a program to help end these child marriages. The three-year campaign program is expected to be launched late April by the African Union.
And PJ, rights activists have been calling on the government to enact laws banning child marriages in the country. We saw Malawi did something very recently which has been applauded. They actually put in place a law to ban child marriages. But in some areas in the country, cultural, religious practice and economic constraints have been said to be contributing to the practice.
Mm-hmm. Our colleague Sandra Nyaira caught up with the Africa Union Commissioner for Social Affairs, Dr. Mustafa Siddiqui Kaloko, and asked him how the AU will carry out their programs in 10 African countries, including Zimbabwe, to help end child marriages.
My interest mainly was in the program that you said you're going to launch in countries like Zimbabwe in terms of child marriages. If you can just enunciate on that, and the countries in the world, the 10 countries that do, how you're going to do it.
Look at me.
The way we plan to do it actually is we go down there, look at what the countries are doing themselves, and then we build on the capacity that they're going to be dealing with. And then secondly, you know, there are non-stakeholders around there. You're talking about people who come, give aid, you know, give statistics, give figures, do the monitoring and evaluation. You know, and this is actually what the way we want to approach it. Now, we expect to go down to the villages. When we are launching, we do it in a multi-sectorial sort of way. We bring in religious leaders, the elders, birth attendants, you know, in the villages, you know, the village headmen, and also the ministries of health, gender, and women's affairs. We bring all those together because these are the real players, you know, in terms of child marriage. So this is the way we want to do it.
When do you expect to launch this program?
No, we've launched it already. It was in May 2014.
No, I mean, when do those countries, the 10 countries that you will be going
to? Oh, we've done already 2 countries. And I think there is, probably will be going to Chad in about a few months' time. You know, we have a program I can't give you often, but by the end of 2015, we would have done all the 10 countries. And in the future, probably even more countries.
If you can just give us the countries again.
Now, let me see if I can get them off. Ethiopia, Chad, Niger, Zimbabwe, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Mozambique. I'm leaving out a few, but those are the ones that I can tell you offhand.
Thank you.
Yeah.
That there was an interview by our colleague Sandra Nyaira speaking to the AU Commissioner for Social Affairs, Dr. Mustafa Siddiqui Kaloko, when she attended the AU Summit.
Yeloko kuqhakathekile sibili ukuthi kube lomthetho oqondana lokwenda lokwendiswa kwabantwana. Kodwa mina bese ngisithi mina lowo mthetho ungaba khona. Kumele kube lemizamo yokuthi abantu babe wazi lowo mthetho. Ngoba even leyo esilayo abantu abayazi. So nxa bengayazi kunzima ukuthi bathole ama rights abayiphiwa ngumthetho oyabo khona. So kungaba lomthetho nalowo kuyakumele abantu babe wazi. Labantwana babe wazi futhi kulomthetho owalisa abantu ukuthi babathathe.
Lo ke ngunkosikazi Sibusisiwe Marunda esilaye njalo kuhlelo lwethu lwalamhlanje lapho ke ubekhuluma lentatheli izindaba yethu eseZimbabwe okwamanje uMavis Gama izolo lapho ke bekulomhlangano ukuchasisa kumbe ukuphana amacebo phezu kwedaba esilalo lamhlanje Marvelous udaba lokuthi kulaba amantombazana ayendiswa bebancane kakhulu okokuthi kubangela inhlupho ezithile lalapho ese ukuthi ahlele imuli yakhe badibana lenhlupho njalo ezempila kahle badibana lenhlupho eziningi okwenza amalungelo abo ephulwe.
Ichokwadi cho PJ nasi muchirongwa chedu chemadzimai tichange tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nevana vari kurodzwa vachiri vadiki vasati vabvazera. Pari zvino kuri kunzi iko kumashonaland east ndiko kune dambudziko guru guru uyezve taita rombo rakanaka kunge tina muzvare Glanis Changachirere vanoshanda ivo nesangano re Institute for Young Women and Development kumashonaland central uko ndoko kwatiri kunzwa in fact sorry about that it's mashonaland central. Ndoine dambudziko guru guru rakamira iro at 50% and muzvare Changachirere vachange vachititsana nguro kuti sei zviri kuwanikwa izvichitika kumashonaland central uyezve vachange vachitsana nguro kuti dambudziko iri rinokanganisa sei vasikana vechidiki vanenge varorwa vasati vabvazira tambotaura zvina muzvare mai gumbonzvanda vanga vari kuti ivo vasikana vanororwa vachiri vechidiki vanowanikwa vachibatwa nezvimwe zvirwere zvakadai seHIV and AIDS nezvimwe zvirwere pavanenge vava kubatsirwa zvakadai sefistula dambudziko riri kuwanikwa ragara haro riripo asi raakutaurwa nezvaro pari zvino saka PJ I think togona kutora hedu munyarikani wedu wekutanga nekuti tinavo vese vaviri vakamira pari zvino tochitanga na Miss Glanis Changachirere vari kumashonaland central kuti sei kwenyu uku kuri kuwanikwa kune dambudziko guru iri.
Wazviita hako Marvelous ndinonzwa kubatikana zvikuru kuti Mashonaland Central Province inoramba ichingotopa kana kuti ichiva pamusoro pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Tinoona isusu kuti pari zvino dambudziko revana vari kurodzwa vari pasi pemakore makumi nemasere riri kunzi rakanyanya kukwira stereki muMashonaland Central Province riri iro muzvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Tinoona zvakare isusu kuti mugore rapera parakange ronopera tichicherechedza isusu 16 days against gender violence kwakabuda iko zvakare magwaro aitaura kuti Mashonaland Central Province ndiyo iri pamusoro zvakare maererano nemhirizhonga yakanangana nemadzimai ichinge yakamira iyo pazvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80%. Saka tiri kuona isusu kuti matambudziko aya anofambidzana zvikuru nokuti one way or the other anobata mwanasikana so zvinhu zviri kutirwadza asi mukushanda kwatiri kuita tichiedzawo kubvunzurudza mhuri nevanasikana vatiri kushanda navo vari kuchema-chema ivo vachiti kune matambudziko akati wandei ari kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera mberi chekutanga tichiva icho chikonzero chakanangana nenyaya yekuoma kwaita zvinhu munyika medu tiri kuona isusu kuti vanhu vakawanda havasi mumabasa madzimai nedzimwe mhuri vaitawo zvekuhodha vachitengesa mazuva ano hakuna mari iri kuwanikwa ichitenderera naizvozvo vabereki vakawanda vari kuti ivo vakasungikana maererano nenyaya yokuti vange vachiriritira mhuri dzavo saka tiri kuzoona isusu kuti vazhinji vacho vari kurodza vanasikana vavo vari mumakore anoita 12 years 13 years vachida ivo kuti vatapudze dambudziko rekuriritira mhuri vachiita sevanoripa kune mumwe munhu tichiona zvakare kuti vamwe vacho vari kutoti pavari kurodza vari kuda kuedza kurodza vana ava kune vanhu vavanofungira kuti munharaunda ndivo vanhu vanenge vanonzi vanoti wanei zvishoma kuitira kuti vawane pfuma yakati kurei vachitarisira ivo kuti zvinhu zvinogona kuvabatsira muupenyu hwavo ndomtoona zvakare isusu dambudziko rekuti minyaya dziri kushaya vana ava havasi kuenda kuchikoro saka dzimweni dzenguva vanozongoguma varodzwa ndofunga mese munoziva kuti yino pachivanhu pedu pane dambudziko riya rokuti mwanasikana akagara pamusha haachengetedzeki zvakanaka idambudziko pamusha naizvozvo vanhu vari kukurumidza kunge vachirodza vanasikana vavo kuti vabvise dambudziko iroro ravanotyira kuti vanozowanikwa vachiita pamuviri vachiita vana yino vanenge vasina anovariritira
muzvarechipiri muzvare Changachirere ndombopinda ipapo ndichibvunza kuti tanga henyu mataura dambudziko rechipiri asi pane zvamuri kuita imi here sesangano kudzidzisa vari muMashonaland Central umu kushata kwakaita zviri kuitika izvi
Right, reganditha dambudziko rechipiri ndobvanda taura zvatiri kuisa zvakare. Dambudziko rechipiri riri pakusaziva mitemo yenyika yedu, zvikuru sei muvanhu vari munharaunda dzakaita semaruwa, mumapurazi kana kuti nzvimbo dzaakugarwa nevanhu mazuva ano nekuda kwekupiwa minda uku, kana kuti munzvimbo dzakaita semumigodhi. Vanhu vazhinji havazivi ivo kuti kurodza mwana ari pasi pemakore gumi nemasere imhosva pamutemo wemuZimbabwe. Ende tinoona zvakare kuti kunyange kune madzitare echivanhu traditional courts, vanhu vari kuti vakaenda nedambudziko rokuti mwana awanikwa achidanana nemukomana wemuraini kana nemurume wemuraini, voendesa nyaya kuti inotongwa kudare. Mambo ari kubva akasira kutonga kuti munhu awanikwa achidanana nemwanasikana wingabva aroora apa dzimweni dzenguva vanavo vanenge vari vana vari pasi pemakore 18. Saka isusu mukuedza kuderedza dambudziko iri tiri kuita basa guru zvikuru sei mukuedza kudzidzisa vanhu maererano nekodzero dzevanasikana ivava, uyezve nenyaya yekuti mutemo wemuZimbabwe uyezve mimwe mitemo iri pasi rose yekuti Zimbabwe is a signatory to inoti chii maererano nekurodzwa kwevanasikana, tichiedza kuti vaone ivo kuti zvinhu zvakaipa uye kana vachinge varodza vanenge vatopara mhosva yekuti vanenge vava kutosunungwa. Saka tiri kuona hedu kuti idambudziko rakanyanya uye riri kuramba richiitika, asi muzvishoma zvishoma zvatiri kuita izvozvo tiri kuona vamwe vachitangawo kuona kuti zveshuwa zvinhu zvasifanira kunge zvichiitika. Saka tiri kungokurudzira vese vatinenge tichibata navo kuti kana tavadzidzisa isusu zvebumbiro remutemo muZimbabwe nemimwe mitemo inotaura nyaya dzekurodzwa kwevanasikana, you know, criminal codification act, kuti ivo vazoenderera mberi vachivandudzawo ruzivo irworwo kune vanhu vavagere navo, uye kuti mazuva ano vabva vatoziva kuti anenge aroodza mwana iyeye nayewo akutoverengwawo kuti apara mhosva. Hatitangotarisa munhu aroora chete, asi kuti aroodza wacho iyeye akutoonekwa semunhu apara mhosva zvakare.
Thank you, Glanis Mombobata Makadaro Ipapo. PJ, that there was, you know, some interesting revelations coming from Glanis,
yes,
from Mashonaland Central, where she's working, where she says most people are unaware of the laws that actually govern marrying off your child who's not yet 18. So she says her organization is working with that community to try and educate them on some of these criminal codification acts and also just the right of the girl child.
Yes. Our guest uNkosikazi Busivusisiwe Marunda ngilethemba ukhona ecingweni, siyawamukela kuhlelo. Hello uNkosikazi Marunda.
Hello, hello PJ.
Yebo.
Sorry, benzama ukuya ku internet lapha kwazi.
Uya multitasker.
Hayi, bengidinga kulokhu kwenu ku online.
Okay. Hayi, asixoxeke sizakunika ithuba lokuthi usikhangele ebulenjini. Okwamanje siyakumukela kuhlelo lethu, siyakubingelela.
Ngiyabonga PJ.
Yeah. Lamhlanje udaba egudwini uluzwile, ludaba lolo uke wakhuluma njalo lentathele izindaba yethu izolo. Kodwa ke namhlanje ngicela uchasise kabanzi ukuthi udubo lolo lubhahe okunganani eZimbabwe okwamanje njalo lembangela.
Ngizaphinda nje amasesise kade ekhulunywa ngoGlanis, but nangiwabeka ngesiNdebele.
Yeah.
But globally, okusihluphayo thina yikuthi iZimbabwe kuthiwa is amongst the top 10 amazwe ayindisa abantwana owedlula amanye e-Africa.
Yeah.
Bese sihlusha kakhulu yikuthi abantwana abaningi abendayo bona labo ngama cross-generational marriages, bathathwa ngobaba kumbe ngabantu abadala kulabo, abanye bayabe besendiswa esithenjini. Bese kusenza ukuthi imikhuhlane etholakala ebantwini abadala ikuqhathekele ebantwaneni, njenge-HIV le ekade ikhulunywa nguGlanis ukuthi basuke bathole i-HIV ngoba hallo
ye qhubeka
ye ngoba babe bendise ebantwini abadala. And then ukhulumile uGlanis ukuthi i-National and Central iyathopha eZimbabwe with 50%, okusho ukuthi ihafu yabantwana abangankazana abasemashonalendi wesibendiswa bengabi 18 years.
Yeah.
But mina bese ngithi mina esikubona ukuthi abantwana bendiswa kuma community bendiswa bephuma ezimulini.
Yeah.
So phezu kokuthi abantu abazi umthetho kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntwana oyinkazana uqakathekile as much as ongumfana. Kaso kanjengemoto ukuthi uyakwanisa ukuyithengisa anytime nxa usufuna imali. And khonokho kangibona ukuthi kulungiswa ngomthetho kuphela. Kulungiswa ukuthi ama-family atshintshe indlela akhangela ngayo umntwana oyinkazana, atshintshe indlela athanda ngayo umntwana oyinkazana. And umntwana nxa esengumntwana engabonwa njengomfazi ngoba ungumntwana.
Imbangela osuyibonile ekuthini okubangela kakhulu ukwendiswa kwabantwana lokhu.
Into ekhona kakhulu kule research eyenziwa yiRawu in 2013 yabona ukuthi ubuyanga kumbe i-poverty yiyo kakhulu eyenza abantu babone ngani umntwana oyinkazana iyakwanisa ukuthengiswa kumbe ukwendiswa anytime. And izinto indlela ezimi ngayo elizweni lethu sathe sithi nje abantu abaningi abakho emsebenzini sathe sizulu alinanga kuhle. So kuningi okwenza ukuthi abantu bengasuthi ezindlini, bengahlali kuhle ezindlini, babe sebebona ngani bayakwanisa ukuthengisa abantu ababo. Njalo kulamanye ama-religion kumbe ezinye iinkolo ezithi vele umntwana engavela aphuhle useraiti usengeni. Yikho okunye futhi okwenza ukuthi abantwana bendiswe besengabantwana. But bese ngibuyele ukuthi yindaba yokuthi abantwana bamakazana kabathandwa ngendlela abafana abathandwa ngayo. Indlela abakhangelwa ngayo bengamankazana ayifanani lendlela abafana abakhangelwa ngayo. So kumele kutshintshe, kumele kube lokutshintsha kwe-mindset, indlela abantu abakhangela ngayo ukulinganiswa kwamathuba, ukulingana komntwana ongumfana nomntwana oyinkazana.
Yeah. Ayenza ukuthi ubambe ecingweni khona lapho ngoba sesilomlaleli ecingweni. Sizaqhubeka ngodaba lwethu lolo.
Alright.
Hello, Sisi Victoria. Hello. Victoria. Nhare dzedu dzinenge dzisiri kuita zvakanaka, tichamboedza futi. Hello, Victoria. PJ, Victoria zvinenge zviri kuti netsei, tombodzokera kuna
Namshare changa chirere.
Ehe. Glanis, you are working in Mashonaland Central, where you know all figures are pointing to your areas having the highest prevalence of early child marriages. What would you say has been the cause of this?
I think there are several causes, you know, of these child marriages, so to say. Earlier on, I spoke about, you know, economic hardships that most families, especially in rural areas, are facing. And, you know, they are trying to shoulder out their responsibilities to take care of the girl child by marrying them off to elderly men, preferably. But I think also another challenge is the issue of, you know, some religious sects that actually, you know, provide for early marriages where the churches promote that the girls be married off at an early age. You know, we have quite a number of, you know, the popularly known as Joanny Masowe, you know, religions, among many other African traditional religions, mm-hmm. where really they try to encourage early marriages amongst these girl children. And unfortunately, for these communities, they are sort of like very close communities where even if we try to take our programs there, it's not really easy to penetrate through because the religion also does not allow them to be participating in the public arena.
Mm-hmm.
So they try as much as possible to make sure that the women and the girls in these cases do not have access, you know, to information regarding their rights and other laws that are meant to protect them. And then the other, you know, reason, of course, is there are some people who still carry the belief that as Africans, marriage is an achievement. And if we marry off the girl child at an early age, we are then seen to be, you know, a family of high moral standards. And this is really quite disturbing because this is what sort of like perpetuates this thinking that as Africans, we need to continuously uphold our traditional practices, unfortunately, which are harmful to the girl child and young women in general. Mm-hmm. So there are people who still believe that we just need to do it. It's part of our culture, despite the fact that that culture is actually criminalized by the same Zimbabwean law that they talk about. So these are some of the challenges that continue, you know, to perpetuate the problems of these child forced and early marriages.
Okay, I'll ask you to hold on there. We have another caller, Mukoma Simon. Mukoma Simon, makadi enyu? Aiwa, tiri wadi tunoku uchingamiza ipa chirongwa.
Mkipara skuru.
Ehe, tipewa maonero enyu, muruku inzwa hiri mkango.
Mku, choba di idamu tuwe, nirami itakotekwe shu. Tumengo torazima uma areas ya, makau kwezi nza ruto, mkadawu nso unguru ya zishuwa za. Nukuno kutafige, ipa msoru kudari geta.
Imi muruku upi Mkoma Simon?
Ndimu no marari. Mm-hmm. But in the experience, this is ndiku machina rindi iti, ndo vwa mtoko.
Zizha, makanya nyoona imi?
Pani nye ae kuti wana, madambu zwaru mjimba, ekonomi ya hati sakia eto wano zaidi. Wana orgu endawega, wazinja wati kukiriri. Kuchu mimba, ino tuma mwana kutu asaru ega zukuita. Pakini, kacha nga disparate, anongu enda ega. Mwana mwana kina upeja kama disparate. Ungo taka ruruwa. Contribution number one, nye ekonomi ya hati. Number two, kami ni yeyote mungimba zaidi mwa begi ni chini chini ukundi kwa kaka tu kuele kama asili ya rukusarawa ni mire sababu mmoja zaidi mfumo mizaya mmo munga nani tangu nani tangu mchungu kwa mwanana biaki ano jamara tisa au tini chini kwa gulebi tafsi yenu sasa grau mungisha ndani kuna mungisha kudara mchungu kwa mbuta akundi kwa nani kwa unoroa chini ndabu zgore maposto. Postori ndinga chizwa ngutora ni mazita. Kuma postori ya ima tsimbo. Ya ikiwa wano temo wa kuti mwana grief chasing. Anangopeza grief chasing, arumstana. Atukura kutu mkazi mwana. Yo pamono zona wano kuti ndawari 20 pamurumu mwe kete wano wana wadiju. Mkwada kuwa ngure zizi kuti kuita savea chiku kinda kuri kwa mtu kufa. Ule kuchikana ngutora wazi ya mwe nazo.
Saka po gadziriswa sei Mukoma Simon apa?
Chandrukuona ini nangu singatobiganika parikutoda mapie grupu anofanwa nga achipinda muarea kunyatsodzidzisa vanhu vanzwisise upenyu kuti wakamira sei pakurodza mwana achiri mudiki matambudziko avese akasiyana akawanda papi unoona sefananidzo ndepokuti ivava vanorova sanzakada kupostori uku vanotora vana vadiko varodza chiri vana vadiri kuchipatara vauda kusungunuka vaende kuchipatara zvino vazhinji vacho munoona tikurasikirwa nekwavanoenda kwavana tiri kuchitidzo kuna nambuyanyamukuta kwaanosudza nhombe yekutanga chaicho haidi kuti mwana asungukira ari pamba inotora vana mukoti vanoongorora kuti mwana akamira sei mudumba tomusunungusa sei vanjivano kuti zvosavanita vega saka tinoti kusarira kwekausi yaiko kwatini chinyakare chakasarira zvekutika vanotora kutombopinda vanhu vanopinda vachidzidzisa kuzoita panyaya yeekonomika yatiii dai hurumende yakwanisa kupindira ichinyatsoongorora kuti mafemili machild family desire angabatsiri sei kuti kuti vana vakadaro vari kuti kusvika vakura kusvika paage yekuona kuti anganzi mai kwete kuti pazera raari ari mwana mudiki akusanzondoita mai nekuda kwekuuma kuupenyu dai hurumende yatibatsira yapindira mukati meizvozvo upenyu huri kurarama hwakaoma.
Aiwa, tinokutendai chaizvo Mukoma Simon. Murambe muchifona pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Zvakanakai.
PJ, tine mumwe muteereri Sisi Victoria vatambotadza kubata nguva yapfuura. Sisi Victoria.
Munofara here?
Aiwa, tinofara. Pindai muchirongwa, ndimi muchakutongoti gagaga nokuti tazokubatai nguva yedu yadyanana asi muri kunzwa iri mugangwe. Batai makadaro sisi, batai makadaro. Alright, batai makadaro. Hello, sisi Victoria, batai makadaro.
Chimbo batai.
We want to thank our guests, Ms. Glanis Changachirere and Mrs. Busisiwe Marandu, for having been our guests on the Women's Forum here on the Women's Roundtable. We're migrating now to our internet. Please catch us on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah. Kodwa lingayikhatshana siyaqhubeka ebulenjini sivalelisa abalaleli bethu abakuradio.